Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mushanyi wekuCzech Republic ange ari munyika akasungwa akachenurwa nedare aburitswa muusungwa nhasi gweta rake richiti
pamutemo dzokudzisa pandinoita. Kana munhu anzi haana mhaka nematare uye dzidza rake risina zvipomesa uye asine nguva kugara muno muZimbabwe, waifanira kungobudisira oenderera mberi semushanyi.
Vanoweza matombo vanoti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvakanaka mubasa iri nechikonzero chekuti
maketi iri kufladwa nezvinhu zvakagofananafanana, especially vanonyanya kukanganisika ndivo vachiri kutanga vanenge vasati vane mazita kuti kusumuka kwavo kwaakutonetsa.
Ko Dynamos yabudirira here kuenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup? Tichakupai nhau dzose idzi muchirongwa chino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mushanyi anobva kuCzech Republic, Lukas Slavik, akasungwa mukutanga kwemwedzi uno achipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika aburitswa zvine chisimba munyika nhasi nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Slavik akasungwa mushure mekutora vhidhiyo uye kutorawo vanhu vari parufu achiti muZimbabwe muri kunetsa mvura nemagetsi. Mapurisa akabva amupomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi Major Street Isaac Chikura neZuro vakati haana mhosva yaakanga apara. Hatinokwanisa kunzwa kubva kuvakuru vezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika sezvo nhare dzanga dzisiri kudayirwa kumahofisi avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta raSlavik anovawo nhengo iye sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKnowledge Mabvure.
Panosungwa munhu watinati muforoma muZimbabwe akaitwa mutokisi anopiwa mawarandi maviri. Warandi hwani rinenge richibva kukoti, warandi number 2 redetention rinobva kuimmigration. Veimmigration vanenge vachiti ndivo vanenge vari varidzi vemutsumba uyoyo nokuti ndo vanoona nezvevanhu vanopinda munyika vasiri zvizvarwa zvemuno muZimbabwe. Saka paakasungwa wakapiwa mawarandi redetention maviri, apiwa madetention maviri. Vakadzwanisa asina mhaka wekudare vakapinisa warandi redetention yavo kana kukansela vachishandisa kuishuwa rinonzi warandi of lead kanati warandi of liberation kuti aakutendedza kubuda mujere, asi haana kuzokwanisa kubuda mujere musi iwoyo.
Nechikonzero chei?
Nekuti pakanga pane warandi reimmigration. Saka vekuimmigration vakazotiwo isusu hatichakwanisi kuti tibvise detention order redu yatakaita, asi hatinokwanisa kuita nechekuti munouya netiketi munoratidza kuti moda kuti abude achiende kuCzech Republic. Vachibva taenda naro neZuro manheru kuna 8 kuzandovakwira vakasizobva vatiyo kuti vanopedza purosesi yavo nhasi makuteni na8. Patasvikawo makuteni na8 vaona vapedza purosesi yavo tikaenda navo kumasvingo remani kuto kwavandosvika kuvakapiwa musungwa vakati musungwa taakuchinda naye kuHarare International Airport.
Vekumuzinda weCzech Republic vanga varipo here panga pachitwa izvi?
Vekumuzinda weCzech Republic korona kana deputy ambassador wavo neumwe waifamba nani Mr. David wakatanga kuuya musebhele application yeku High Court wakauya mutsi wakaitwa trial yake vakanga varipo. So kubva musi wakaitwa trial kusvika pari nhasi vanga vari mumasvingo. Ndivo vakaenda vakaescotana nemota yeimmigration.
Nguva yake yekuti abude muZimbabwe yanga yakwana here kana kuti azoita zvekumanikidzwa kubuda?
Nguva yake yekubuda muZimbabwe tingati yanga isati yakwana nekuti vanga ane visa rake yangakufana kupfera musi wa 2028 kana ndisingakanganwi. Saka zvinoreva kuti vanga tisati vakwana nguva yake.
Saka chikonzero chei chaaburitswa munyika?
Pakaa tichionesana neimmigration. Veimmigration vanotaura kuti ivo vane masimba ekuti kana vakafungidzira kuti pane munhu anga ari muZimbabwe ane zvimwe zvaakaita zvinoenderana nemitemo yavo immigration, vane masimba ekuti hatitadi kunge tichizozviona achifamba mumastreet eZimbabwe. Ndosakei vatoda kumbomudiya ava paairport, vatomudiya ava mudhege kumake sure kuti haachazvidzoka kuno muZimbabwe.
Asika zvinozofamba sei ipapo advocate kana munhu anzi nematare haana chaakakanganisa?
Pamutemo sekuudzisa kwandinoita, kana munhu anzi haana mhaka nematare uye visa rake risina zvipomerwa uye asine nguva yekugara muno muZimbabwe, waifanira kungobudisira oenderera mberi semushanyi kusvika madhezi ake akatarwa akwani.
Ko, panga paine mumwe murume wekuUganda, nyaya yake iri kufambawo sei?
Kutongwa kwenyaya yake kwakaitwa chasara ijudgment ichatorwa musi wemande muvhuro watakatarisa unozvi.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKnowledge Mabvure vachitaura vari parunare kumasvingo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vanorarama nekuveza matombo sezvo basa radzikira zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zviome mubasa raimbounza mari yakawanda munyika? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Kusamira zvakanaka kweupfumi, kuwandisa kwevanhu vave kuita basa iri uye kupararira kwakaita chirwere cheCOVID-19 kwakapa kuti munyika muye vashanyi vashoma, izvo zvinonzi nevamwe zvapa kuti zvinhu zvigwadame munyaya dzekuvezwa kwematombo. Shasha ine mukurumbira pasi rose pakuvezwa kwematombo, Dominic Benura, anoti
ndane makore anoraudzira makumi mana ndichiita zvekuveza matombo, ende ndakaita rombo rakanaka nekuti patikatanga kuveza isusu tengesera vacho vengova nechido chokuzviita basa racho nokukurudzirawo vangangova nezvipo zvacho. Asi zvinezvi taane vanhu vakawanda vari kuveza nevari kutitengesera vacho vari kutsvaga mari kwete kusumudzira mabasa aya.
Aenderawo mberi achiti mamwe matambudziko avari kusangana nawo anosanganisira
maketi iri kufladwa neyo nezvinhu zvakangofananafanana, especially vanonyanya kukanganisika ndivo vachiri kutanga vanenge vasati vane mazita kuti kusumuka kwavo kwaakutonetsa.
Benura anogara akasimudza mureza wenyika sezvo zvivezwa zvake zvichiratidzwa kuAmerica, kunzvimbo dzakaita seValley Arts, kuNew Jersey, kuNew York Museum of Modern Art, Chicago Field Museum of Natural History, Indianapolis Museum of Arts, kuGeorgia uye kuBritish Museum, nekunyika dzakaita seGermany, Italy neAustralia. Mumwe wanoveza matombo patengenenge mudunhu reGuruve, Mashonaland Central Province, vaAgripa Tirigu, anoti panguva ino zvinhu zvakaoma, zvinhu zvave kunetsa kuti vawane mari yekutenga zvavanoshandisa.
Matools atinoshandisa anobva kune dzimwe nyika awanike munyika yeZimbabwe anoshupa.
VaTimothy Gwaravaza vanovezawo matombo pachitungwiza Art Center vanoti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakadzosera nyika kumashure.
Before COVID, business was okay. My foreigners, they would flock into Chitungwiza Art Center, see the place, vachitenga ma sculptures. Then post-COVID, business varatochinja. Now vanhu vakudila online. So most of the artists vana unyanyo enda kuchikoro zvonda.
Imwe shasha yekuveza matombo, Lazarus Takawira, akashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, Benura anokurudzirawo vari muchikamu ichi kuti vasunge dzisimbe.
Pati kunao varu vane chido chacho nezvipo ndinovakurudzira kuti varambe vachishingira vachingoita zvinhu zvinobva mavari.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe Vana Polonyani vanoti vanoita zvekuveza matombo vane mukana mukuru wekubudirira munyika nekunze.
Isusu basa redu manje zvatakuita ndere kuti tivaburitse kuti vazikanwewo vakwanise kuti basa ravo rifarirwe nevakawanda.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigi Samwanda vanoti hurumende inokoshesa vanoita zvekuveza matombo vakati vanobatsira zvikuru pakushambadzira tsika nemagariro edu kuburikidza nezvivezwa zvavo.
Zita redu rinotora renyika rinobva pamatombo. Saka zvinoratidza kuti tinogara matombo, tiri vanhu vematombo. Saka takanzwisisa kuti kana tikaribata dombo mune chinobuda mo, mamubudisa mhuka, mamubudisa munhu, zvakangowanda zvakasiyana siyana zvinobuda imomo semifananidzo inoonekwa nevanhu. Zvinotipowo futi kuti vanhu vade kuuya kuzono nemhaka yechinzi Zimbabwe. Nokuti vanoona matombo kwese kwese kwavanoenda akavezwa nevanhu muZimbabwe.
Kuvezwa kwematombo munyika kwakatanga kare kare. Mushure memakore ekuma 13th century masvingo eGreat Zimbabwe asati avepo. Kuratidza kukurumbira kwekuvezwa kwematombo makore aya matongo akawanda anosanganisira Kami nechisvingo achiri kuwanikwa zvivezwa zvakawanda zvaigadzirwa nematombo. Vamwe vakabudirira mukuveza matombo munyika vanosanganisira mushakabvu Nicholas Mukomberanwa pamwe nemushakabvu Colin Madamombe. Zvivezwa zvematombo zvinonzi zvine mari yakawanda kana zvichitengeswa kunze kwenyika dzakaita seEurope, America neAustralia. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matatu nevatatu vanonzi vafa muGaza nhasi mushure mekunge vabhombwa nendege dzeIsrael. Izvi zviri kuitika hazvo kunyangwe America nedzimwe nyika dzakaita seQatar neEgypt dziri kuedza kuti paite nhaurirano yekumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Hondo yakatanga musi wa7 gumi guru gore rapera apo Hamas yakarwisa Israel ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Asi vanoona nezveutano muGaza vanoti Israel yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 muGaza kunyanya madzimai nevana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Hurukuro dzange dzichitungamirwa neAmerica pakati pezvikwata zviviri zvemauto zviri kurwisana muSudan dzinonzi hadzinadzo kupedza hondo kusvika pari zvino, asi patenderanwa kuti vanhu vemuSudan vakwanise kuti vapiwe chikafu. Sangano rinoona nezvechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti vanhu vemuSudan vanoda kusvika zviuru gumi nezviviri vane nzara. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye dziri mu Washington. Nasi tichange tiri kutarisa zviri kubuda iko kuno ku America uko amai Kamala Harris ve Democratic Party vakawanikwa ivo vachitambira kusarudzwa kwavo semutungamiri webato iri vachange vari kutatsurana nava Donald Trump ve Republican Party musarudzo dzichaitwa imo muno muAmerica kupera kwegore. Tichange tiri kunzwa kubva kune varwiri vekodzero dzemadzimai uye nedzevanasikana kuti vanoona sei kusarudzwa kwaamai Kamala Harris vachange ivo vari mudzimai wechitema wekutanga kunge vachipinda pachinzvimbo ichi chekumirira Democratic Party mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeUnited States of America. Tichatanga nekunzwa kubva kumurwiri wekodzero dzemadzimai ane mukurumbira achitipawo pfungwa dzake.
Zita rangu ndinzi Justina Mukoko, ndiri mutungamiri weJustina Mukoko Foundation. Mashoko ekunzwa kuti Kamala Harris akukwikwidza mashoko anoti pamanyukunyuku sevanhukadzi, uyezve ndinovimba kuti mashoko nedano richakurudzira vana vasikana vechidiki kuti vaone kuti zvinogona kuitika kuti munhukadzi atungamire nyika, isingori nyika chete asi dzimwe dzenyika dzinonzi dzihombe.
Tinotenda muzvare Justina Mukoko nepfungwa dzenyu. Amai Lucy Ndongwe Chikowero, mumwe murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vanoshanda imo muno muAmerica, vanoti
izvi zvakakoshera vana sikana zvakare vari vai vatinoti people of color kuti vange vachizviona. Panotaurwa paya pachinzi representation matters, ndo zvacho zvazvinoreva kuti aiwa kuvana vana vechidiki nyangwe vana vanozvarirwa munova vaine vabereki vanobva kune dzimwe nyika, the sky is just the limit. Munogona kungovawo dzimwe mwerezuva mutungamiri wenyika. Tinoziva kuti havasati vasvika pachigaro chekuva mutungamiri wenyika. Chigaro chikuru chavakabata icho chekuva vice president chakakoshera vana kuti chakava inspire. Tinoziva zvakare kuti haasi mudzimai wekutanga anominatewa kuti amhanyire bato reDemocratic Party irori. Previous election pakambenge paina mai Clinton, but iko zvino ivo vari kumhanya zvakatokoshera vakakunyanya-nyanya vanhu vemamwe marudzi asi vari maAmericans, kuti zvinovapawo hope yekuti ndinogona kuva chero munhu. Saka zvinhu zvakakoshera vana nevanasikana.
Tinotenda mai Lucy Ndongwe Chikowero, mumwe murwiri wekodzero dzemadzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Priscilla Nyati, anotipawo pfungwa dzake.
Haana kuti uyu murume, haana kuti uyu mukadzi. Chinodiwa kuziva kuti nyika yandiri ine vanhu vandichatungamira. Izvi zvinokwezva mwoyo neruchiva kuvanasikana vari kukura mazuva ano, kuona kuti America neukuru hwayo, hukuru munyaya dzeupfumi chaihwo hwenyika nematongerwo enyika zvakatosiyana, zvokuti tiri kuno tinogona kutya kuti ina handingazvikwanisi. Asi amai Kamala Harris vaita chinhu chakanaka chisingagonekwe nevazhinji vanotyira kure, endi ndiri kutenda nekuti vane rutsigiro rwakakwana kubva kune maDemocrats.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
No kugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rakaziviswa nechipiri svondo rino negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka rekurambidza kucherwa kwezvicherwa munzizi inganzi Riverbed Mining Mukuseya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu takatanga nekuvabvunza kuti vanoti nedanho ratorwa nehurumende iri
tatokatyamaraona zvone kuti chinhu chavakazivisa muna 2020 muna October vachitaura kuti Riverbed Mining yabaniwa muZimbabwe vakadzokorera zvekare muna 2021 muna January kuti hapana chashanduka Riverbed Mining is banned saka iko zvimezvi vakuita sekuti chinhu chitsva zvinova zviri kuti katyamadza
asi chii chiri kuita kuti pasatevedzerwa mashoko iwaya kubva zvatanga kuziviswa nehurumende
zvinoonesawo zvekare kuti zvatakambotaura muna 2020 kuti cabinet decision hausi mutemo inguri announcement chinotonga nyika mutemo saka decision iyoyo yaifanira kutwi vaamende either Mines and Minerals Act kana kuti EMA Act zvova pamutemo hakuna gweta rinokwanisa kuenda kumataredzi mhosva richinyunyuta kuti pane vari kuchera murwizi vachipikisana necabinet decision magweta vanoshandisa mutemo saka handisi kuziva kuti chiri kunyanya kunetsa chii
Asi kaya vamagohu, tinoona kuti mhuri dzakawanda, zvikuru munguva ino yenzara, dziri kurarama nekuchera zvicherwa munzizi, hazvizoomesera vakawanda here izvi.
Vanhu vanorarama zvakanaka chaizvo. Mining iri kutoparadza nyika, ende iri kupedzera vanhu nguva. Mining yakafanana nebetting, yekuti munhu anobuditsa mari iri muhomwe, oenda kunobeta achivimba kuti achawana something kudarika chaabeta nacho. Asi vazhinji vanobvapo vakatsamwa nekuti hapana chavanenge vabuda nacho.
Saka vanhu vangararama sei?
Zimbabwe inyika ine ivhu reagriculture rekuti kana vanhu vakanyatsa kufokasa paagriculture, vazhinji vanorarama vanowana pundutso uye vasingakanganisi nharaunda dzavanogara. Panewo zvimwe zvinogona kuitwa nehurumende mabasa akasiyana-siyana. Akaita sekupfuya huku nezvimwe craft zvinokwanisa kuitwa nevanhu zvichienderana nekuti nzvimbo yavagere ine mikana yakaita sei asi nyaya yekuti tichakwanisa kuita mine ourselves out of poverty manyepo ndosaka muri kuona kuti kubva zvakatanga nyaya dzemarange diamonds pekuti government effort yese yanga yakwa marange iko zvinezvi iri kulithium kumamwe maminerals nyika haina mari iri kunyatsa kutenderera zvine musoro mari iyoyo inenge ichienda muhomwe dzevanhu vashoma
iko kucherwa kwemunzizi zvicherwa kuri kukanganisawo zvakadii nzizi nenharaunda
nzizi dzedu iko zvinezvi dzine alluvial gold angova madhaka mining yacho inenge ichiitwa nemakorokoza iwavo kotiwo machina vari kuchera ukaenda kumanikaland muchitarisa Mutare River vakaondonga rwizi irworwo darika kunzvimbo dzinonzi premier richinodira munaodzi kune machina ari kushanda munaodzi imomo murwizi chaimo mukachidzika kuzasi uko munozoona kuti rwizi runenge rwakatsvuka riri red nekuda kwealluvial soil odzi river inenge yakuita yakutoita siltation odzi inonodirawo muna save yeti mukadzika muna odzi imomo muenda kuna save munoona kuti mune mairrigation mune magarden evanhu kumativi ese erwizi havachakwanisi kuita zvavaisimboita kutiwo zvekare tichitarisa nyaya yebiodiversity chaiyo miti yedu mhuka dzesango dziri kuparara nekuda kweriverbed mining fish hakuchina nezvimwe zvipuka zviri kufa asi zvipuka izvozvo ipati yeecosystem zvese izvozvo zviri kusiya nyika yedu yakanganisika zvakanyanya
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anotarisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemuMiddle East kanova kechipfumbamwe vachiita izvi kubva musi wa7 Gumiguru. Vachitaura nevatori venhau kuTel Aviv pamusangano nemutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog, vaBlinken vakati nguva ino yakakosha uye ndiwo unogona kunge uri iwo chete mukana wekuburitsa muusungwa vanhu vakatapwa nechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru. VaBlinken vakati senhumwa yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vainge vachifamba neshoko rekuti paitwe chibvumirano chekumisa hondo nechimbi-chimbi. Vakati yave nguva yekuona kuti pasave nemunhu anokanganisa nhaurirano zvinozoita kuti hondo irambe ichienderera mberi. Vakatiwo hondo iyi inogona kupararira kune dzimwe nyika mudunhu reMiddle East. VaBlinken vakatendawo kuti nguva yakaoma kuIsrael sezvo iri kutya kuti inogona kurwiswa neIran nechikwata cheHezbollah chekuLebanon. VeIran neHezbollah vari kutyisidzira Israel vachiti vanogona kuirwisa vachiipomera mhosva yekuuraya vatungamiri vechikwata cheHezbollah uye mutungamiri wechikwata cheHamas. Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu mudunhu iri, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vakaudza vakuru vemauto emuAmerica kuti vatumire zvombo zvemuchadenga kudunhu reMiddle East uye kutumirawo ngarava dzehondo. Ngarava dzehondo dzakatotumirwa dzinoti USS Abraham Lincoln, USS Barclay uye USS Roosevelt. VaBlinken vanoti rwendo rwavo rwainge rwakananganawo nekuti vari muutapwa muGaza vasunungurwe uye kuti kurwisana kumbomira pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vanoti iko zvino yave nguva yekuti vanhu vose vatende kuti hondo yimbomira kwete kuda kupa zvikonzero zvekuti izvi zvisaitwe. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chabudirira kuenda kumakwikwi eCAF Confederation Cup First Round mushure mekuita mangange 0-0 nechikwata cheZesco chekuZambia. Muchikamu chekutanga, Dynamos yakakunda Zesco 1-0 pamutambo wakatambirwa kuBotswana sezvo Zimbabwe isina nhandare dzekutambira nhabvu dzinokodzera pasi pemitemo yeFIFA. Dynamos yave kunotamba nechikwata chinenge chakunda pakati peOrapa United yekuBotswana necheForesters chekuSeychelles. Tochimbotarisawo zvabuda mune mimwe mitambo yeCASO Premier Soccer League yatambwawo munyika. ZPC Kariba 1, Arena Movers 0, Herentals 2, Green Fuels 1, Simba Bora 1, Bulawayo City 0. Tombotarisawo mutambo webadminton. Chikoro cheBernard Muzeka College change chimirira Zimbabwe kumakwikwi eAll Africa Schools Badminton anga achitirwa kuSenegal chakwanisa kuwana menduru yebronze. Aiwa hamawadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tombotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mushanyi wekuCzech Republic anga akasungwa kumasvingo achinzi aida kukonzera kusagadzikana munyika adzingwa nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Dynamos yoenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA.